vachipa hombo wavo commission iyi iyo iri kutungamirirwa nevakambobva mutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomishen iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mufananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Vachiti hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro webhodhi resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mahlangu vaudzawo komisheni iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wavapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa vanhu vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsawo komisheni iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo wezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisi kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo nekuona munhu achishayika achitandadza wakatarisa ibasa, but ndinondiri munhu. Tinonzi haufange kunge uri involved, but zvinokuafekta. Kutaura kwandaita mukomishen vanhu vainoteera my work vanenge vachiona kuti kubva ipapo kuzosvika ndazonyora 2 weeks ago apa masvondo maviri apfuura ndandakangonyarara zvinhu zvekuti unongodai zvasidai ndinozviona senge pazvinoikitira kumba. Takamboenda kuSouth Sudan, takamboenda kuLibya, zvakasiyana. Kana kuri kumba vanhu vanoziya varotaura chishona chaunonzi munhu achitandadza wakatarisa.
Mutauriri wekomisheni iyi vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti vane mamwe mavhidhiyo avakapiwa nemasangano enhau ekunze anoratidza zvakaitika musi uyu.
Pane masangano enhau akabatsira akatumira mavhidhiyo ema atinoti malive commentary anenge achiitika zuva nezuva. Toza kuti nhau zhinji dzezvakaitika munomu dzakaitwa nemasangano ekunze. Saka varipo vakatitumira and tanzwa nhasi uno. Umwe wechidiki mutapo wenhau akatorwa umwe mufananidzo semutapo wenhau anoongorora zvinoitika atiwo achasiya mufananidzo yake yaakatora musi uyu. Saka komishini inotenda chaizvo masangano akasiyana-siyana akapawo nhau dzaanga ainatso.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navaChamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Mnangagwa pamwe navaChiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
VaChamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa navaChiwenga vachashevedzwa here kuzopa huchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa umbo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavaChamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo huchapupu. Asi imwe nhengo yeZANUPF vatafadzwa mugwadi vati havaone chikonzero kuti vaMnangagwa navaChiwenga vamiswa pamberi pekomisheni iyi.
VaMnangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara makei. Vachu wenga wano kuyapa commission kuti wakapara makei. Vamo hati wano kuyapa commission kuti wakapara makei. Makei akapara wande kuti kune vanhu waka mobilize vana. Waka vadakisa vasina zvavano ziva. Waka ita kuti vapisise mota dzevanhu nekutema mabuildings. Nekuita violence mustreets vachidi. Zvinova zvakaseka kuti tisike patiri nhasi. Izvozvo hazvinei nechekuita navamunangagwa, hazvinei nechekuita navachu wenga, hazvinei nechekuita navamo hati. Zvinei nechekuita naiye chamisa nekuti vanhu vake vakapinza mustreet. Ndiye ane mashoko ekutaura kuti ndozvidira mafu. Kana ndadyiwe maelections, kana ndadyiwa kunoita violence, ndiyo violence yatakaona.
Asi vamasuku vati zviri kukomisheni yavo kuti vadaidze kana kurega vamunangagwa navachu wenga kuti vazopa humbo hwavo kukomisheni yavo. Mumwe wevafakazi vapa humbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa, avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo nemarket square musi uyu. Ndokubva vanzi vafambe netsoka, vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. Vachipokosa, avo vane makore gumi nemapfumbamwe, vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja, uye vanoti vachine bara repfuti riri mutsafu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Hurumende inoti pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga musi uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfurwa vakafa vanodarika gumi, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari, sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.